manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 27 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi kusanganisirawo nekuzvipatara kwave kupa kuti mitumbi ikurumidze kuora mumochari zvopa kuti pave nemunhuwi wakanyanya. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamohetsi Masisi vanoti vachaedza kuti vataure nehurumende yeAmerica nezvekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende yeZimbabwe zvibviswe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzokawo kumusha kubva kumusangano weUnited Nations kuNew York vachiti vari kufara kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica gumi neimwe vakati zvirango izvi zvibviswe. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo zuva remusi wa25 Gumiguru roswedera mutungamiri wenyika yeBotswana vamohetsi Masisi vanoti vari kuruka mazano ekuti vaite nhaurirano nenyika yeAmerica nechinangwa chekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe nevemakambani avanodyidzana navo zvibviswe. Muna nyamavhuvhu wegore ra2019 gungano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC rakatara musi wa25 Gumiguru sezuva rekubatana neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhavo vachangosvika panhandare yendege seseretsa Kama International Airport iri muguta guru renyika iri reGaborone nasi mangwanani vamasisi vati vakazvipira kuita mutongi Gauma Inzanise pakati peZimbabwe neAmerica munyaya yezvirango.
Ndazvipira kuti tiwane mazano angaita kuti Zimbabwe neAmerica zvitsvage nzira yekuti pave nhaurirano kuitira kuti zvirango zvibviswe.
Vamasisi vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kuona kuti izwi rekuramba zvirango raita maungira pasi rose.
Vari kuda kuti zvoizvo yakanangana nekubviswa kuzvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika zhinji apo tatarisana nezuva rakatarwa seSADC kuti tiratidze Zimbabwe kuti tiri vamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzokawo munyika nhasi kubva kumusangano weUnited Nations uye vati vari kufara kuti vakawana rutsigiro rwevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti zvirango zvibviswe. Mutevedzeri wemunyori mukuru uye vari mutungamiri wezvekufambiswa kwemashoko muhofisi yemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti zvapachena semhanza yembudzi kuti nyika zhinji kunyanya idzo dziri mudunhu reSADC dzoramba dzakamirira neZimbabwe semusambangwena panyaya yezvirango. Asi vachipindura mashoko ekuti zvirango zvibviswe, mumiri weAmerica muSouth Africa vaRuben E. Bridget vakaudza vatori venhau veNews 24 kuti America haisi kuzobvisa zvirango izvi nekuti haitende kuti ndo zvaondonga upfumi hwenyika. Vanoti zvirango izvi zvakatemerwa vatungamiri vari kupomerwa mhosva dzekutonga nedemo uye hazvinei nevanhuwo zvavo. VaBridget vati vatungamiri veZimbabwe vakatendeuka nekumira kutyora kodzero dzevanhu, zvirango izvi zvinoswera zvabviswa. Mutauriri webato rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change Mzware Fadzai Mahere Vatu wanyaya kutadza kutungamira ndio yapa kuti Zimbabwe ite siyaka geza negoka mnyama.
Nyama sanctions yaka shata asisusu senyika tofana ugadzirisa ukama wedu nedzimwe nyika. Izvi zvinenge zvichida kuti Zimbabwe ineve ukama, ivene ukama wakanaka nedzimwe nyika. Zvakare ichiremekedza bumbiro remtemo kana kuti constitution nema human rights kodzero dzevanhu. Nyaya kumbunyikidza vanhu inofanira kupera.
Mashoko amuzvare mahera atsinirwa nenyanzvi munyanzvi zvemagariro evanhu vatendai mbofana avo vati kubviswa kwezvirango hakungapedze nhamo yadai kupfunya chisero munyika nokuda kwehuori.
Zviri kuita kuti vanhu vaende kunana South Africa nekunana Botswana kushaya mabasa, uye ari kushanda wacho mari yaari kuhora hapana chainotenga. Masanctions iwo akabviswa nhasi hapana zvazvinosandura, nekuti hazvisirizvo zvichagadzirisa upfumi hwenyika. Upfumi hwenyika hwakasagadziriswa nekuuraya huori hwekuuraya humbavha utakasagadzirisa ipapo upfumi hwenyika hugadziriswa.
America yakatanga kutemera vakuru muhurumende nevanodzidzana nayo zvirango muna 2001. Vatungamiri venyika yeAmerica kutanga kuna vaGeorge Bush, vaBarack Obama, vaDonald Trump navaJoe Biden vari kuramba vachiwedzera gore roga roga vachiti vakuru vehurumende vari kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu zvokonzera kusagadzikana mududu rese rekuchamembe kuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi nekambani yeZESA inonzi yave kukanganisa zvikuru zvinhu kune zvimwe zvipatara zvakaita semasvingo uye kukanganisawo maindustry nyika yose. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumasvingo amai entrance takaedza vanoti nekuda kwekunetsa kwemagetsi imba inochengeterwa vashakabvu vasati vatorwa nehama dzavo yave kubudisa mweya unonhuhwa zvakanyanya pachipatara chemasvingo General Hospital.
Izvi zvokushayikwa kwamagetsi zvakatooma chaizvo, sikuru sei takatarisana nevarwere, nokuti umone ngarifeiwa kubva kudistrict achiti azobatsirwa nemishini yepachipatara kwawanikwa kusina magetsi. Tikatarisazve kune vanenge vashayika veswa mumochari muya, kana kusina magetsi zvinogona kutokonzera kuti hama dziwanike hama yadzo mutumbi watokanganisika wotoita kudhikombosa chaiko.
Mumwe mukoti wepachipatara ichi anoti dambudziko rawedzerwa nekuti magetsi esimba rezuva asi kushanda zvakanaka zvokanganisa vanenge vachida kuvhiyiwa kana kuvhenekwa kana kuita maX-ray. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvingo vaAmedas Shamu vaudza Studio 7 kuti vanoda nguva yekuona kuti vatarise kuti dzimwe mhando dzemagetsi dzavanoshandisa dzakaita sezuva kana kuti sola uye majenarata zviri kushanda zvakanaka here.
Hospital ine solar nemabackup generator.
Asi vanoshanda kuchipatara chikuru cheParenyatwa muHarare vati havasati vasangana nedambudziko iri pari zvino. Zvipatara handizvo chete zvasangana nedambudziko iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumaindustry. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanyasha muchicho vati nyaya yekushayikwa kwemagetsi yaikukanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya.
Saka izvi zvinoona tinoona vashandi vakawanda vakudzosirwa kumba vasisabhadharwi nekuti havana basa ravari kuita, kwete nekuti havadi asi nekuti hakuna magetsi. Izvo zvinovhiringidza kuwanikwa kwemari kwenyika, nekuti zvinongo zvichigadzirwa hazvichabudi, hapana chichagadzirwa chichipera.
Vamuchicho vatiwo magetsi ari kukanganisa zvidzidzo mune zvimwe zvikoro vachiti zvikaramba zvakadai zvinogona kukanganisa avo vakatarisana nekunyora mazamanishoni semagrade 7, form 4 nemaform 6. Mumwe mugari wekwamucheke mumasvingo vatarisa emangezi vanoti basa ravo riri kukanganiswa zvakanyanya nekushayikwa kwemagetsi.
Isu kwamucheke kuma small light industry tirikusangana nedambudziko guru kuti magetsi anoswera asiko, saka hatikwanisi kuzoshanda, saka tirikuswera takagara because hatikwanisi kuafforda mari yekutenga fuel petrol kana diesel kudira kumagenerator because iri kudhura. Saka upenyu hwedu hwatopa maopa apa pakanguva yakaoma, nhamo yakutoti yatopfunya chisere because hatisisina zvokuti tingakwanisa kurarama nazvo.
Amai Judas vandavati vari kupedza zuva rese vasina magetsi mudzimba zvobva kuti vatsvage dzimwe nzira dzekuti vakwanise kubika asi zvichidhura.
Toenda panyaya yekutizve Tinaisine zvikafu zvatei takatenga zvinofanira kulasta mwedzi wose takaisa mafriji edu. Asi wowana kuti mafriji aya haachashandi zuva rose, zvikafu zviya zvakawanda zvaakurasika. Tasarigwa tisina chikafu, tarasa chikafu. Mari yacho yekuti tichinochitenga futi chikafu chiya hatisisina, nokuti tei takatenga takastoka kuti mwedzi unopera. Saka load shedding iri kutirwadza zvisingaiti sevagari. Hatozivi kuti toita sei, tatambura.
Sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rinoti kuenda kwemagetsi kuri kuita kuti vagari vashayiwe mvura mudzimba, sezvo ari kudzimwa kuchiteshi chinopomba mvura. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura Muzvare Rumbidzai magrupi ravanoti dzese iri kutyora murau wekudzima magetsi kunzvimbo dzakakosha sekumvura nechipatara.
Isu semura danho riri kutorwa nezesa hatisi kurifarira, nekuti riri kuafekta mvura uye hutano hwevanhu anova mabasic human rights. Zvino City Council haichakwanisi kupamba mvura nenyaya yekuti hakuna magetsi. Tatasana kunyaya yezvehutano, kune vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana, kwetawo vamwe vanenge vachida maoperations. Kana kuchinge kusina magetsi zvakukonzeresa kuwanda kwendufu muzvipatara.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevechidiki mumasvingo reCommunity Tolerance and Reconciliation Development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vati vechidiki vakawanda vanenge vachida kunyoresa kuvhota vari kudzorerwa kudzimba vatadza kunyoresa kuvhota nedambudziko remagetsi.
Nhau yokuenda kwamagetsi muguta ramasvingo yashungurudza vechidiki avo vari kudzosegwa kudzimba nokuda kwekuti vanenge vasingakwanisi kunge vachinyoresa vhota. Kanyanyanya mafirst time voters vana vechidiki varobva mamucheke nevana vamwe vanenge vachibva munzvimbo dzemasvingo dzakatitenderedza kunana Hwendedzo, kunana Shonganiso, vana Muchakata nana Mashava. Vana vepaGreat Zimbabwe University vazhinji vari kudzoserwa kudzimba dzavo nenyaya yekuti ivo pachavo vanenge vauya nezvakakwana asi magetsi kunenge kusina.
Mahofisi akawanda emakanzuru nehurumende haanawo basa raari kuita nekuda kwekushayikwa kwemagetsi uku. Mutauriri wezesa munyika Dr. George Manyaya vati vanga vasingakwanisi kutaura neStudio 7 panhare asi vatumira mashoko avo avakabudisa kuvatore venhau. Mumashoko aya zesa inoti kushayikwa kwemagetsi munyika kwakawedzerwa kutanga musi wa24 mwedzi uno nenyaya yekufa kwemishina inogaya magetsi kuhwanga nekukaripa uye kushayikwa kwemari yekutenga magetsi kubva kunze kwenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka varikurudzira gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti vapote vachisuma dare reparamende nemhuri yeZimbabwe nezviri kuitwa nemapurisa kuferefeta rufu rwemwana wechikoro wepaSt Matthias Tsonzo High Livingstone Sunwa akatsakatika muna zvita 2021 akazowanikwa akafa gore rino mushure mekunge amborohwa nemapurisa nevakuru vepachikoro ichi achipomerwa mhosva yekuba mutakshop. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata vasaruaka.
Zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzaitika mumatunhu kunyanya dzinechekuita neupenyu hwevanhu. Ndendiske tiri kureva kuti Livingstone papa nenguva yakareba asingazikani paari, akavhanikwa mapfupa, mapurisa akaendesa mapfupa aya for DNA. Saka ii zvekuti kumhuri vanenge vachishungurudzira kuti vanoda kukasikaziva kuti saka zvaapapi, nyangewo venharaunda vanoda kuziva kuti ko ndiye here munhu anga akashaika kana kuti mumwewo. Ingori nyaya yekuti sekuriti yemunhu yakanyokosha. Saka pese panonzi patsakatika munhu, tinoda kuti hurumende imhanye nespidi yekumhanya chaiyo chaiyo kuti vakurumidze kupedza nhoroondo yacho. Saka nyaya yaLivingstone inge yakutirwadza kuti from December last year up to September, this 10 months down the line tasati taita conclusion. Tosakata akati tishandise dare reparliament kuti tibvunze minista auye aite ministerial statement pamusoro pekuti vari kumbofamba sei, tiri kuwanikwa chii, tiri kuvanonotsa ndechipi, zvavakwanisa kuita ndezvipi. Nekuti zvakakosha kuti vange vachiita maupdate so that vanhu vazive kuti pane zviri kuitwa zveshuwa, pane kuti tingonyarara tichiti vachazotipa mhinduro.
Makwanisa here kuwana mhinduro iyi kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembekazembe?
Vakazembekazembe havasati vauya kuti vaparure kunyika yese kuti wakabuda nini mpamu ongorore ya waka ito. Kaita risira kuti umumusu wano uya nasipati nasi mingiri zwara ore cabinet. Ni mangana tishawona kuti pawacha uya kuma present time wanga daro wachi uya waka teronge bera mingyo. Nuri ndo mazwa ebno tanga after time eraser. Asuku tarisira kuti uya wachitipindi lakati nasi wanga wachiko. Asuma mangana wano wanzo uya sakatisha tarisira kuti pawano ya mangana ipaka. Wano wanaudi waparure mingiro. Yani vichem pamochete unoziwa pressing kune ma twins eko ma cousins eko kwenye wakawarewa wana wadiki gorela pera mna epro asalita uviyo saka kufamba si gorela pura kacho kwa kwasha hika itapua makuwe kwa mrewa uko saka ingori nga yate ungoti wana wano kondwa otaka tika potosha ya kwe vye kana menike ese picha matana zoto rani mapurisa ndi api zinawa zaito tukenyi wano mizi babu ura gize kutawusu kukosheko na uru mende na uti nyo uru mende ya nazwe kata aru zangu itika unuzona wakimanya wakikuriza jisama update
asika mapurisa arguti argu ferefeta nyayi wa saru waka
ye standard ni njiroga yu ferefeta yika mchiti uzodi maapati awangangonzi vapa wakatanga wachingori piku tangia tunodoma regular update unuona blessings wakafana nani kucha katika kwa kaita jamara itai mapurisa angaka uimbisa kuti aizo pae report kwa ZBC kongwe po nema regular update ku mwere Zimbabwe mparliament padi mpato nema kura nora uzira awasa tato mbohu ya kuno tiu dauti waa pati saa kunyarara iku kukune kira izo dawana zaoru kita pangoro penya yacho kana awasa tato wabata kini zawaya wato tasaka tinakuona chikikore kuta wari kuti update manji isu tukawana waka nyarara atizo tambiri kutipane zawari kita tineta utote inyaya wato tineta wasina basa nae
Mumiriri wemtasa Central mudare paramende va Trevor Saruwaka vachitaura vari parunare muHarare. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekushanyirwa kwenyika kana kuti World Tourism Day. Dingindira regore rino rakanangana nekufungisisa nezvekushanyirwa kwenyika kana kuti rethinking tourism. Mabiko makuru arikuitirwa kuIndonesia uye anorongwa nesangano reUnited Nations re World Tourism Organization kana kuti UNWTO. Vachitaura kuMidland State University mazuva adarika mutedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rwodzi vakati Zimbabwe yave kuwana vashanyi vakawanda kubva zvarerutswa mitemo yeCOVID-19. Muguzea nezvenyaya yekushanyirwa kwenyika iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Zimbabwe inyika ine zviwanikwa zvakawanda sekuziva kwese kwatinoti ine mukurumbira pakushongedzwa kuyakaitwa naMwari iita sana Victoria Falls, ingava mhuka, ingava Chimaniman Mountain, ingava Makariba Dam. Tinazvo zvinodiwa pasi rese asi dambudziko ratinaro nderekuti nyika yedu haitambiriki zvakanaka pasi rese. Zvinozoita kuti vanhu vanoya muZimbabwe vachibva kunze kwenyika vanoita vashoma. Ongororo yatakaita inoratidza kuti vamwe vanotoya through South Africa vopi South Africa kana muZambia voona Victoria Falls. Vachibva kuSouth vanokwira ndege inouya muVictoria Falls. Yogoyadzoka manheru vapedza kuona mafashamo nekuti havadi kugara muZimbabwe.
Nechikonzero chei muzvinafundo Mugano?
Chikonzero chekutanganisa kuti dzimwe nyika dzakatipoteredza matax anonzi value added tax havaisi matourism products zvekuti ukapinda muhotera kuno kutinoshandisa tax iyo nekuti hurumende inenge achida mari. Asi chikuru kuru ndechekuti imeji yeZimbabwe haina kumira zvakanaka pari zvino. Iri dambudziko ratakaona kubva early 2000 kuti chimiro chedu hachina kumira zvakanaka. Saka tourism sector haifambi zvakanaka kana chimiro chenyika chinomira zvakanaka. Vanoverenga vanoziva kuti pakabva vaMugabe muna November 2017 kuti chipinda mugore mekutanga 2018. Matourist akauya kuZimbabwe anga akawanda zvikuru nekuti ivo mukuona kwavo vange vachitarisira kuti munhu anga achinetsa abva asi pavakazoona kuti ariwa hurumende ndoimwe chetengaira vamugabe neripo rataresvino maitiro acho kunyanya kutakatakira kumabhills emahuman rights haasi kuchinja
mungapa muenzaniso
sekuona kwamuri kuita muchierenga magwaro kuti vanhu vanosungwa ugara mujera kwemazuva anosvika nawo 100 vana jobscar semuenzaniso vasina kunotongwa zvinhu zvinonyangadza pasiri pechizviona vokuti ava havasati vasirias kuti tambe navo taakuenda kumwe kune dzimwe nyika asi munoona chidokwa dokwa chekuya muno vanonga vanacho ndosaka vachidongorera vari muzambia ndosaka vachibva musouth africa vachingodongorera vachidzoka asiti vasiye mari muzimbabwe vati aiva hatisii nekuti havasati vasirias saka ndo dambudziko ratinaro iroro muno muzimbabwe rekuti zvimwe zvacho hazvisiri necessary kuti tiswe tichinetsana semazimbabweans tichikanganisa zita redu kunze kwenyika uko
asi ka hurumende iri kuti chiri kusvibisa zita renyika zvirango zvakatemerwa zimbabwe
zvirango zvakatemerwa zimbabwe zvakafanana nenhunzi dziri kuya pachironda chironda hatikwanisi kushora nhunzi dzavaya pachironda chinonga chiri pamunhu nekuti nhunzi vashanyi vanodedzwa nekunuhwa kwechironda saka tikarapa ronda tinoziva kuti hapana nhunzi inokwanisa kugara yakakupera saka ronda nderipiko izvi ndiwo abuse human rights
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muEgypt sezvo mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika iyi uye kurambidzwa kwevanhu kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika. Nyaya yekutengwa kwemotokari ndiyo inonziwo yanyanya kukanganiswa nemamiriro eupfumi. Senegal nasi yange ichirangarira vanhu chiuru chimwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1900 vakafa makore makumi maviri adarika apo chikepe chakanyura munzvimbo yeLejola. Mhuri dzevanhu ava vakuru vehurumende uye vatungamiri vezvitendero ndivo vanga vari paurongwa uhwo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa vatinashe Nyamudoka vanoti vari kutambirwa zvakanaka muAmerica umo vari kushanya vachitengesa waini yavanogadzira inonzi kumusha waini. Vanyamudoka vanoti vakatanga kugadzira waini iyi mushure mekushanda munzvimbo dzekudyira kana kuti marestaurants muSouth Africa makore adarika. Vanoti vakazobatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinoshanda munzvimbo dzekudyira vakaitawo firimu rinonzi Blind Ambition iro riri kuratidzwa munzvimbo dzavari kushanyira muAmerica rinotaura nezverwendo rwavakafamba kuti vasvike pavave iko zvino. Vanotiwo vachange vachishanda nekambani yemukuyu waini yekuZimbabwe kuti vagadzire dzimwe mhando dzewaini sezvo pari zvino mawaini avari kugadzira ari kunzi ndeyekuSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mukanganya uye weStudio 7.
Ndiri muAmerica ndichitengesa muzambiringwa yangu inonzi kumusha waini. Ndava nemasvondo masere ndiri muAmerica ende ndasvika States anoita 13, but muAmerica ndiri kutengeserwa waini yangu mumastates anoita 32, and izvezvi tiri muWashington DC.
Makafunga sei kuti mutange kuita zvemuzambiringa uyu uye zvesita makariwana sei?
Takatanga ndiri kuSouth Africa patakaotiza nyika yavo muna 2008. Tikasvikawo muSouth Africa tichitsvaka mabasa. Ndakaonawo basa mumarestaurant ndomandakasanganawo nekudzidza nezvewaini asi serudzi rwedu sema Zimbabweans tikabuda kunzo kuti tinoda kudzidza tinoda kuona zvakawanda saka ndakatanga kudzidzawo zvemazambiringwa izvi pandaona mukana wekuti ndokuona kuitawo raramo nazvo pandatanga zita rekumusha kumusha ndakaitumidzira nekuti tese tiri kunze nekusada kwedu asi tinoramba tichirangarira kumusha saka ndaida kuti munhu wese paanenge achimwa bhodhoro rekumusha ave nendangariro dzekumba kwake dzekumusha kwake dzehama neshamwari
makatanga rini
ndakatanga 2016 ndiri muSouth Africa
ende iye zvinezvi mungati muri kugadzira muzambiringa ukawanda sei
izvezvi ndakugadzira tingati kupfuura 300,000 bottles pagore ndodzatiri kugadzira and yakawanda yacho iri kutengeswa kunoku kuamerica imwe yacho iri kutengeswa kuuk muafrica tiri kutengesa imo muzimbabwe mughana mukenya murwanda ende tiroda kutobata kana nigeria chaiyo chaiyo nekuendawo kunana china nekunana singapore
tinoona zvakare kuti manga muye nefirimu ranga riri kuratidzwa imo muno muwashington dc firimu iri rakafamba sei uyezve nhoroondo yaro nderei
firimu rinonzi Blind Ambition ndere majaya 4 vakaitawo rwendo rwekuenda kusouth africa vakashandawo mumarestaurant vachisimukira vachizoshandawo vachiita zvemawine saka takanokwikwidza kufrance kune mitambo inonzi World Blind Testing Championships inowane munyika dzakawanda kwazvo 24 countries saka isu takawanikwa tichinokwikwidzira nenyika idzi muna 2017 ne2018 muburikidza kwazvo pakaita vanotorawo mafirimu vekuAustralia vakabatikana nenyaya yedu yekuti vanhu vekuZimbabwe vari kunokwikwidza uko asi vakambopinda sei murongo wemawine saka vakatitorawo vhidhiyo iyi ndokusvika pakuzoita dhokumentari rakabuditswa muno muamerica gore rapera ende ndiri kudzokera kuZimbabwe musi wa25 firimu iri rinenge richirakidzwa muHarare musi wa26 rinenge richirakidzwawo zvakare kuvic falls musi wa27 rinenge richirakidzwa zvakare mubulawayo
sechizvarwa cheZimbabwe tinoona kuti kumusha wine iyi muri kuiita muri kusouth africa mune urongwa here hwekushanda neZimbabwe munyaya iyi yekugadzira muzambiringa wenyu
urongwa huripo ende huri kutoendeka tiri kushanda nevemukuyu winary kune vaiziva mukuyu kudhara iri gadzirwa mumarondiromo saka ndiri kutaura navo vari muurongwa hwekudyara futi patsva miti yemuzambiringwa saka indapindwawo muchirongwa ichocho saka tiri kudyara ikoko pane muzambiringwa iriko kunana esigodini kubulawayo tinoenda zvakare munyanga munana juelasdale irimo nekuodzi uko iriko mizambiringwa inogadzira Green Valley kana muchimboiziya saka urongwa huripo hwekuti titange chirongwa chekugadzira mazambiringwa ende chinonakidza ndechekuti after magadzira mazambiringwa pachada chikafu chepaside saka kunewo vari kubika zvisingaiti munyika dzakawanda wanda vana zvivara zvekuZimbabwe saka inini zvandinoshuvira ndezvekuti vese ivava vabuda vachidzidza zvekubika nesu tadzidza zvichiita zvekumuzambiringwa tidzoke muZimbabwe tisimudzire nyika iyi titangewo marestaurendi titangewo zvikoro zvemawaini titangewo zvikoro zvekubikwa kuti tisimudzire nyika
avo vanga vari vatinashe nyamudoka vanogadzira waini inonzi kumusha vachitaura vari muno muWashington DC naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. Ivanza Zininga weStudio 7 anenge achitaura nevechidiki neongororo yakaitwa neAfrica Barometer yekuti vechidiki vakawanda havasi kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kuri kuitikawo muzvipatara kwave kupa kuti mitumbi iri mumamochari ikurumidze kuora. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vanoti vachaedza kuita nepose pavanogona kuti hurumende yeAmerica ibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.